ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira, tariro negitare.
Nondi tabisa kurara, wondi wedzera kufara, zondi itisa mawara, yeah.
Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare tariro negitare.
Maita basa makasimba here?
Aiwa, takasimba. Mungatitsananguriro kuti ndeapi mabasa amanga muri kuita gore rino amungati akanyatsokukufadzai imi semudzimai?
Zvakawanda zvakafamba zvakanaka, kunyanya nebasa redu ratinoita iri. Tinokwanisa kuenda kunoona vanhu tichidziva magariro evanhu, tichizoona kuti zvaiti tinokwanisa kupindira sei sevaimbi, uye tinokwanisa kutaura nanani vanokwanisa kutibatsira mune zvatiri kuita izvi. Saka ndinoona kunge gore rino rakandibatsira mainly personally kuti ndingoziva zvandiri semuimbi uye kuti ndinobatsira sei munotsika nemagariro evanhu.
Chii chakaita kuti imi mufunge kuti mupindewo munyaya dzekubatsira vanasikana nemadzimai?
Takanga ndibata-bata gore rino, ndakasedzwa neorganization inonzi Zimwana through Rabs and Shumba ne Touching Lives Initiative. Vachiti uyaona mashandiro atinoita kuCaledonia, ndo community yavanoshandira. Ndikaona mwanasikana kunyanya-nyanya pane dzimwe dzimba dzatakaenda, mumwe wacho ane makore 12 achichengeta hanzvadzi yake ine 8 years, vari vaviri. Saka pandaitaura navo ndichingoona magariro avari kuita, ndichiona kuti vana vari kutambura, hapana anovabatsira. Nyaya dzechikafu, kana uyo ari kungoshandisa mashizha kana kuti ari kushandisa machira panguva yake yaanoenda kumwedzi. And ndakaona kuti dzimba dzakawanda ndo magariro avanga vachiita. Zvakandibata-bata chisitereki pandakadzokera kumba ndikanamata, ndikati dai Mwari, saka muda kuti nditi sei nenyaya iyi, handikwanisi kubatsira vana vechamu. Nyaya iri kunyanya nekonesa ndenyaya yekuenda kumwedzi. Tikaona kuti tikaunganidza zvatingaunganidza nguva ino yeChristmas, tichingokumbira vanhu vakawanda-wanda vari nezvinhu zvakawanda kuti ngavatibatsire kungounganidza mapads kuti vana ava vaone zvekushandisa. Takangoshambadza pamapepanhau, tichishambadza mumaradio, tichingoti vedu vehuya mutibatsire. Response yacho has been overwhelming. Vekustar FM, vasikana vekustar FM vakabva vauya on board, vakashedzerawo muwairesi yavo vachiti vanhu ngavaunganidze zvinhu. Vaunganidza zvinhu zvakawanda chereke. Tikafunga kuti ngatiti aya tinoti mapad parties ekuti vanhu vanongouya. Concept yacho ndeyaya yatinoita kumababy shower, kumakitchen party sevakadzi. Munhu kuti apinde muevendi anobhadhara paketi yake imapads, mapresents tuda ari mapads zvakare. Tine maspeakers akasiyana-siyana vanochiremba, vakawanda vanhu vanongotaura maererano yenyaya dzevakadzi kazhinji. Asi idea yacho ndeyekungoti tese tine responsibility yekumacommunities edu, ngatingobatsiranei mune zvatinazvo. Hazvina hazvo kuwanda, asi tikabatana tinokwanisa kubatsira vanhu vakawanda.
Munoona zvakakosha sei imi semuimbi kuti muwanikwe muchiita zvirongwa zvakadai?
Zvakanyanya kosha nekuti not only semuimbi asi ini ndiri mai zvakare. Ndine mwana wangu ane 10 years, saka pandinotarisa vasikana ava ndinoona kuti ava vangori neeji yakafana nemwana wangu. Saka responsibility yangu ndeye semudzimai kuti ndingabatsire sei vana ava, nekuti idambudziko redu remadzimai akawanda. Saka nechipo chatakapiwa kuti tinokwanisawo kupinda macommunities aya, tinongoona kuti tinokwanisa kubatsirana sei semadzimai.
Tombodzokera hedu mukuimba, pane dzimwe dzimbo dzamakaparirwa here iro gore rino dziri kufarirwa neveruzhinji?
Gore rino ndakareleasa single inonzi Mambokadzi, yakananganawo nenyaya yekupemberera udzimai. Ndosaka zvichizonyanyawo ndibata-bata pandinotenderera mumacommunities ndichiona madzimai asingabatwe zvakanaka. Not because pane zvavaita, asi nekungoti vari kushaya. Saka Mambokadzi single dzakaita neorganization inonzi Queen Makers inobatsirawo vakadzi kuti vakwanise kurarama, vakwanise kuitawo mari, vakwanise kuita maprojects anovavaka sevanhukadzi.
Mombotitsenurirawo bijana kuti Mambokadzi motipanzwisa kune avo vasati vainzwa.
I see your strength,
I see your strength, your highness, your joy, your pain, and your kindness.
Let it show, Muri Mambokadzi, rise up and sing. Stand up, oh queen, Muri Mambokadzi.
On the throne, oh let it show,
stand up, oh queen, Muri Mambokadzi. Munokwanisa kuiona pa SoundCloud mahara. Download dai muteerere Mambokadzi.
chii chakaita kuti mufunge kuti munyore karuya
ndaiona kuti zvimwe nguva sevanhukadzi tinongozvidzikisira pane zvinhu zvakawanda saka rumbo runderongosimudzira kuti nepauri pese iwe singosimuka uone kuti zvinosvika kuti youare queen muri mambokadzi
pane zvamungadiwo kutaurira vateereri vakateerera pari zvino here tichitarisa kuti mangwana richange riri zuva rekisimusi
zvangoti vave nezororo yakanaka ngavazive musiki wavo nekuti vakasaziva musiki havakwanisi kurarama on purpose havakwanisi kuziva chinangwa chavakasikirwa and vanhukadzi vakasaziva zvavari nevanawo havachaziva nevarume vedu havachaziva saka zvakakosha kuti munhukadzi ngaangoziva zvaari muna kristu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare tariro negitare kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.